Iye zvinotokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunombopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7, asi nhasi munochipiwa neni Jonga Kandemiri. Nhasi ndaita hurukuro nemumwe murwiri wehondo yerusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo. Takatarisa zuva remagamba riri kucherechedzwa nemusi wemuvhuro tichida kunzwa kuti upenyu hwemadzimai akarwa hondo hwakamira sei.
Tinotanga kundirwadza chandinga tauri zuva ranhasi kuti tino madzimai akarwa hondo anoti highlighted. Unoziva here kuti kune madzimai akarwa hondo akafira mufront, vakafrontfront mune vakavata magedhi nevarume side by side, havana nobody talks about them. The same vakadzivavo ndikakutaurira kuti majority emahovetens vari kukanga waya upenyu hwavo hwakaoma. Tanitanhasi ndinobva kushushikana kuti takusvika mugore rechi4 and tanimakurizi akasumuka achida kunotaridza nekuonovakurume nyayakunge vachivanechamo chekuti vaiva vachitambira dhatanyeri 16,000 RPGs haikuvafanira paupenyu hwavo. Tarisai kuti vari pandesea vakanyatsobata kuti vangani vese angari makomanda kuhondo nevakadzi vakaita sana Sevia vakarwa hondo vakafa anawadzanai anani vakawanda chinengeshi hapana kuma akabhuira kunational hero ivonational hero skater ndiye manationalist manationalist anoenda irivo shamari dzavo ndevakambosunga kuino vakarwa kuti chaivo
chii chikonzero chiri kuita kuti ivo vakarwa hondo vechidzimai ava vanga vasingacherechedzwe kana kupiwa chiremera chamuri kutaura ichi?
Inyaya hombe, inyaya hombe pakuti unoziva kuti patakaenda kuhondo hatina kuvhutwa nezano kana tinezano. Takaenda tichibva kuchikoro vanongozoweta chinhu kana vapiwa direction vekaweta renyemaobiti ende kuzeni mufunga vakadzaneshenzitoazi vachifunga takapusa hatina kupusa hatingangoramba tiri zvikukurudzo taneta taneta upenyu hwekugara makomredi hunorwadza esakasiyana hunorwadza upenyu hwekugara makomredi mari yavari kutambira inorwadza penzeni yacho haitaurike inotinyadzisa.
Asi takaona mazuva apera hurumende ichinyora mazita evakarwa hondo pamwe chete navana Chimbwido navana Mujibha vakabatsira munguva yehondo. Hamutarisiri here kuti vave kuzocherechedzwa vanhu ivava muri kuti vari kutariswa nekunze kweruoko nehurumende?
Aya, munoziva zvato zvakanaka here? Anditi tiri kuenda kumaelections. Ndeinonzi election kiniki muchirungu. Kudai vanga vachida kuvapa mari vakadii kuvapa, because inini ndandiri pavetin ndirimwewo vamwari vheka vanhu ivava some 4 months ago 5 or 6 I don't know ndikundicharoti nanhasi havasati vavabhadhara. Why? Ende vanhu ava vanga havana kubhadharwa for the past 43 years vakuzorecognizwa neziona elections gore remaelections ndopavakurecognizwa kuti aya vakabatsira muhondo ana Chimbwido ana Muchibha nevamwe maexizina zvangasina kuvhetwa kwakuzovaziya gore rino 2023 ende 2023 yacho tiri vachada kuvamatsira vachavamatsira rinhe ndopane question yangu waiyeye maelections kana makaperekedza pane vamwe makomredi maleaders yedu anga ari muhigh command vamwe vacho vakanga vachida kutokanga waya vamwe vacho upenyu hwavo hakutaurike hatandi mention manemu zavo asiyenzinenzi vakapiwa motikari mbishi towards elections vakapiwa motikari asi vaka 43 years dzekedzi vanga vati vachigara panga madesisi vakapiwa motikari izvozvo towards elections. Saka komana kana kuri kuti vanhu vanorangarirwa gore remaelections zvinhu zvingakufadzei here kana uriwe pabasa rakoenzwa unongorangarirwa chete kana paita chimwe chinhu chaia chinotigadzirisa.
Asika mai Dongo, tinoona kuti muhurumende mune vamwe vechidzimai vamakarwa navo hondo varimo imomo kumusoro uku, havasi kutaurwa here vachimirira kana kurwira madzimai
chokwadi variko chokwadi variko kuti dambudziko ratinaro nderekuti hwani vanokwanisa kutaura vacho vashoma vamwe vacho ndaitombotaura navo vachiti magita akasungwa mbira dzakonda unozitaura uri kai ende unosapotwa nani tiri vangani ndozadzegrigomaishu dzavairedza neni magimakangodaro henyu but tioneo patakamira pacho tiri vangani unotaurirani kana dai muri mucabineti macho ungauye nenyaya yaunoti ndiani anokusapota hoze majority vari mahouse saidha manationalist kana kuti maexjutenis kana kuti maexprisoners saka hanzi dzinotaura tiri pati
manzwa hurukuru yataita nemumwe wevanhu vakarwawo nderusununguko wechidzimai amai Margaret Dongo vari parunare muHarare nestudio 7.